tsimutsijin mushandiri wachinoita ndekuti tina filter anonzi mucous membranes awanowanikwa mumaziso nemumuromo nemumapapu. Saka chinowanza chakonzeresa kuti munhu ubude misodzi wobuda madziwa wonetsekana nekufema. Misodzi nemadziwa nekunetsekana kwekufema anonziwo mashort term effect. Ndozvokuti uchangokandirwa ukafema chiutsi zvogona kuitika kwauri. So ukazochifema chakawandisisa chakaonekwa kuti chogona kutozokonzera upofu neinonzi cardiac arrest yekuti mwoyo unomira zvichitozotyama zvaita kuti munhu akwanise kushayiwa.
Panokandwa chiutsi ichi munhu angazvidzivirire sei kuti awanikwe iye asingazoite zvamataura izvi zvekukachidzwa kana zvekuzopedzisira munhu abatwa nechirwere chemwoyo?
Tinowanza takurudzira vanhu atarise kuti mhepo ikuenda nekupi handiti. Ukaenda kukubva nemhepo zvoreva kuti chiutsi unenge uchichisiya kumasure kwawo. Then woenda upakakwiririra nekuti ruzhinji rwacho chiutsi chinenge chitambira muzasi. Saka iwe ukatsvaka kwekumira kwakakwiririra unogona kuzvibatsira kuti usaexpose kuchiutsi ichi. Vamwe vanotaurawo zvemachira nemvura. Although mumastudies akaitwa zvisina kunyanyoona zvazvinonyanyobatsira zvirime zvindongoonekwa zvingorinani wekungotsvaka mucheka chaiwo even usina mvura wekungovhara pamino nepamuromo kuti chiutsi chisakwanisa kupinda.
Zvii zvimwe zvinokwanisa kukonzerwa nechiutsi chinokachidza ichi?
Chiutsi ichi chakaonekwa because nekuti compound inogadzira tear gas paroom temperature inenge iri solid form inozonyungududzwa mune inonzi metal chloride kuti ikwanise izoita maaerosol sprays aya anoonekwa mumhepo. Saka metal chloride yakaonekwa nemastudies kuti inokonzeresa cancer, gomarara. Kunyange hazvo pasina mastudies atanyatsokuitwa ekuti akonfeme. Zvakaonekwa futi izvo kune nyika kunowanza kushandiswa tear gas kunana South Korea, Bahrain nekuTurkey kuti vakadzi vanochikadzi vari esponzwa kutear gas vakawanda vacho vainonoka kuteera. Vamwe vacho vanga vakazvitakura vaiita mamiscarriage then vamwe vacho vaizvara vana vane hurema vamwe vachizozvara vana vanenge vakafa anonzi mastillbirth. Aya zvese izvi zvaionekwa kuti zviri kukonzereswa neutsi hwekubva mutear gas. Kwozoonekwawo futi mumapapu evanhu vakafema tear gas kwenge yakareba aionekwa kuti anenge ave nenonzi lung capacity yakaderera. Zvoita sevai vanhu vanenge vakashanda mumigodhi yekuti mapapu avo achanyatsokuti kufema zvakanaka. Pamwe futi pane dambudziko ndepekuti vanhu vagara vane zvigwere zvakaita seana asthma, seana tuberculosis nezvigwere zvemwoyo vakaexposwa kutear gas havagoni bhodhi yavo kuti iresponde semunhu ane utano hwakati tsvikiti. Saka vanogona kutozonida admission kuti vabatsirikane kufema after vaexposwa kutear gas.
Tomboti munhu awana iye ari panzvimbo yadirwa tear gas, zvii zvaanokwanisa kuita kuti asawanikwe achizowana zvimwe zvamuri kutaura izvi?
Zvatinenge kurudzira vanhu izvozvo kuti munhu ulimite nguva yako yeexposure. Kana uchidogona umanye kubva ipapo uende pasina. Then paunosvika kumba tinokurudzira kuti wobvisa hembe dzese dzavo wakapfeka ipapo wodziwacha. Then wogeza iwe mumvura unotanga ne cold shower wozoenda mune warm shower.